Vakaronga musangano wanasi veZimbabwe Association of Community Radio Stations kana kuti ZACRAS vanoti varonga musangano uyu kuti vaone kuti vangataure sei nehurumende yavamunangagwa iyo iri kuratidza kuti inoda kunzwa kubva kuvanhu nemasangano akasiyana siyana kuti nyika ingafambire mberi sei. Mukuru weZACRAS muzvare Vivian Marara vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kuti nhengo dzesangano ravo dzipiwe maresonance uye dzinokwanisa kutoenda pamhepo kana izvi zvikaitika.
Vamunangagwa vari kuratidza kuti vari kuda kutaurana nevanhu uye kuterera zvichemo zvevanhu nekutaura nevamwe vanhu vatisingachatauri navo senyika. Saka tinovimba kuti pamabasa aya avari kuita ekutaurana nevanhu nesuwo vachakwanisa kunzwawo zvichemo zvedu, uye munhu achazouya ari Minister of Information akwanisewo kunzwa nyaya dzedu uye oita kuti maresidensi apiwe nhefenyuro dzemunharaunda.
Mukuru wenhefenyuro yeVoice of the People vaJohn Masuku avo vari mumusangano uyu vanoti vanotarisira kuti pachave nekutaurirana kwakanaka pakati pavo nehurumende itsva nenhefenyuro dzematunhu.
Saka tinotarisira kuti kuchave nekutaudzana kwakanaka sezvo hurumende itsva iyi yakatiyo yakuda kutaudzana nevanhu vakasiyana siyana. Vanhu vainzi vatengesi pakutaudzana ikoko nyaya yemacommunity radio inobva yapindawo paine donzvo rekuti achivhurwa avepo kunzvimbo dzakasiyana siyana.
VaMasuku vanoti nhefenyuro dzemumatunhu dzinoburitsa nyaya dzinoitika muvanhu idzo dzisingabude munhefenyuro dzinotepfenyura munyika kana pasi rese. Mukuru wekumakomo Community Radio Station yekwamutare muzvare Evidence Chenjerai vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kuti hurumende yavamunangagwa ichagadzirisa dambudziko ravo guru rekushaya resonance.
Tirikutarisira kuti vakurumidze kuitawo call for licensing for my community radio stations tikwanisewo kubroadcasta because my community said that we're ready. Isusu vachona kuti tiri ready.
Mumwe mutapi wenhau anoshanda akazvimirira Sofia Mapuranga anoti kuvhurwa kwenhefenyuro dzekumatunhu kunoitawo kuti pave nemabasa kuvatapi venhau munyika.
Tiri kuona kuti taita dambudziko rekuti vatori venhau hatina kwekuburitsa nhau dzedu. Tukatarisa at a national level, nhau dzinonyanya kubuda ndedze national level, of which my community issues anozongouya kana ane national something chiri attached to it.
Hurumende yava Mugabe yaitsika-tsika panyaya yekupa maresonance kunhefenyuro dzemumatunhu uye yaiti nhengo dzeZACRAS dzaipiwa mari nenyika dzaironga kubvisa hurumende yavo pachigaro. Asi vaMasuku vati zvakabuda pachena kuti vange vasina chinangwa chekubvisa hurumende iyi pachigaro sezvo yakazobviswa nevanhu vemuno vechiuto vaito vemuhurumende yacho. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.